chachinja chaizvo padzidziso yehurumende kuvanhu vezimbabwe hapana vari kutodzokera shure dambudziko riripo nderekuti vana vezimbabwe vari very skeptical vanokufunganya kukuru pamusoro penhomba dzekuchina dzakauya muno hurumende ingada yakaita basa guru rokudzidzisa vana vezimbabwe kuti nhomba idzi dzakangonaka kuinzira nedzimwe nhomba dzese vana Pfizer nana Moderna vari kune dzimwe nyika uyezve hurumende ingada yakaita basa guru rokudzidzisa vanhu kuti nhomba idzi dziri safe uyezve hadzikanganisi utano hwavanhu dzinoshanda
panenge pachida kuitwa sei mukapa muenzaniso
pari zvino kubvunza hurumende izvozvo kuti pavanhu vakabatwa necovid patsva nezuro vakanga vakabayiwa nhomba vangani havatiudze izvozvo kwokuti vakafa necovid nezuro pane vakanga vakabayiwawo nhomba here havatiudzi nhamba yacho havatiudzi havatomboizivi chinhu chakanyanya kukosha chirongoda vana vezimbabwe ndechezva kuti nhomba iri kushanda here ndikabayiwa ndiri kudzivirirwa here ndikabayiwa handisi kuzorwara here pane zvirwere zvakawanda zviri kuverengetwa nevanhu zvinonzi zvinoitwa kana vanhu vachinge vabayiwa nhomba ii gavhumendi ingadai yakapinda muoverdrive kushandisa radio television macommunity radios kushandisa word of mouth vanofamba vachiita mashow vaya vachidzidzisa vanhu kwete ngoti uyabayiwe nhomba asi kuvapa mafacts and figures zokuti nhomba yacho iri kushanda zvakadini iri kudzivirira zvakadini uyezve maside effects akamira sei ndo zviri kudawo nezimbabwe vanhu vachiri very skepticaly zvino nanhasi
vanenge vachiti kudii
kuvabvunza nezvenhomba unonzwa munhu achiti handii trust hai bheta kugara ndisina kubayiwa hangu nhomba iri kunzi iri kuuraya vanhu nyaya chaiyo chaiyo yokuti izvo vakazvitakura nevari kuyamwisa vanobayiwa nhomba here hurumende iri kungoita prevaricate havasi kutaura zvakanaka kubuda pachina kuti endai munobayiwa vanokudzai kuti izvo yaingoonawo kuti ungaita sei manufacturer haasati aisa pagwaro rake nyaya yekuti vane nhumbu nevari kuyamwisa vabayiwe asi weingoonawo zvinoda kubetseri ita decision yako aiwa handizvo kumaketa kunoitwa nhomba ikoko izvino tabaya vanhu vari kuma 4 million tofanira kuti ane data rakasimba
rinenge richiratidza chii
rokuti izvo vakabayiwa vane nhumbu chii chiri kumboitika vakabayiwa vari kuyamwisa chii chiri kumboitika pane kahusimbe karipo kokuanalyza scientific data kandiri kuona kari kuita kuti zvinhu zvisashande izvi